Vamwe vatsigirire zvikwata zviviri izvi vatove muguta reBulawayo kubva munzvimbo dzakasiyana siyana vakamirira mutambo mukuru uyu. Mutsigiri weDynamos Batino Tanyara vanoti vatononokerwa nekuti mitambo yakadai inovanakidza zvikuru. Mutambo uyu wauya panguva iyo zvikwata zviviri izvi zviri kubaka moto. Kunyange hazvo Highlanders yakambotatarika pamitambo yayo miviri yadarika, vatsigiri vemutambo uyu vanofarira kutarisira nhabvu yemhando yepamusoro. Highlanders iri muhasha mushure mekubviswa pamusoro petafura nhasi nengezi iyo yarova Manika Diamonds 1-0 Baobab Stadium. Ngezi yapinda mapoints makumi mana nemaviri, point imwe chete pamusoro peBosso iyo ine mapoints makumi mana nerimwe chete. Asi Jimbare haisi kuita zvekutamba. Kubvira musi uyo Genesis Mangombe akatambidzwa basa reurayidzi achitsiva Herbert Maruwa. Dynamos yacho yakangotsiwa nengezi nemapoints matanhatu kwasara mitambo gumi nemitatu kuti makundano aya apere. Mutsigiri wemutambo wenhabvu vaJohanis Mutisi vanoti mutambo uyu wakaoma zvikuru zvekuti unonetsa kuduma kuti anokunda ndiani. Asi mutsigiri weHighlanders vaSimbai Mahachi vanoti vari kudarika paDimbare apa nekudzokera pamusoro petafura.
Aiwa, chikwata chiripo ichi chakarongwa nakochi wega vatina vava. Aiwa, chikombe chatirangaridza nguva yedu yana Titus Majora anadhumisa Nguruve. Aiwa, izvozvo tinofunga kuti aiwa taipedza zvese tinotora mukombe uyu.
Mitambo nhasi yanga yakatifararira kumativi mana ese enyika kusanganisira uyo watambwa Mandava Stadium umo Capes United yarohwa 2-1 neFC Platinum. Asi FC Platinum iyo ine mukombe uyu iri kure zvikuru nekusvika pakurwira mukombe sezvo iri pasi pengezi nemapoints manomwe. Mimwe mitambo yanhasi yapera seizvi: Chicken Inn 1 Blood Chiefs 1 Black Rhinos 1 Triangle 1 ZPC Kariba 1 Herentals 0 Green Fuel 1 Shesham 0. Mimwe mitambo iriko mangwana uyezve yakamira yakadai: Wange vs Simba Bora, Yada vs Cranbourne Bullets. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.